Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikumi 26, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 551.
Yaya naJoana tiri kufara nokuti zviri kunzi vasikana vasunungurwa kunzi vaende kumba vabude kuchikurubi kwavanga vakasungwa, asi chatiri kunyanya kutsimbidzira isusu ndechekuti vasikana vanga vasingafanirwe kunzi vasungwe in the first place. Vakaita 2 weeks zvamakaona vakangosungwa vari kuchikurubi. Isu chatinoziva kuti vanhu vanoenda kuchikurubi vanhu vanenge vapara mhosva.
Madzimai matatu eMDC anoti akatoshwa ari mumaoko emapurisa anopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Dare redzimhosva rinoti Morgan Richard Changirai House inofanirwa kuva mumaoko eMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe.
Isu tanga tichiti pana mhosva kuna vadivision waya hurumende uchitiwo pane mhosva yakakomitwa, saka takakavara zvakasimba dare rikati richatipa ruling next week.
Dare redzimhosva rinoti rinoda nguva yekuziya chikumbiro chekuti vadelish nguvaya vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vanosungwa nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nemusi wechina kusvika pamazana mashanu nemakumi mashanu neumwe chete kana kuti 551. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi maviri neumwe chete kana kuti 21 vaine chirwere ichi. Vanhu ava vanosvika gumi nevasere vakabva kuSouth Africa, vaviri vakabva kuBotswana uye munhu mumwe chete akabva kuMozambique. Nezuro wakare hurumende inoti yakaongorora vanhu mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe neumwe chete. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vatanhatu, vapora vave zana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128. Munyika yose vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu nezvishanu nezana rine gumi neumwe chete kana kuti 65,111 vakavhenekwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere ichi. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Dare repamusoro nhasi rapa mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe nevamwe vavo vaviri mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro vaJefferson Foroma vatura mutongo wekuti muzvare Mamombe nevamwe vavo vanoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS pamunhu wega wega semari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakanyepa kuti vakapambwa vakatochwa vari mumaoko ehurumende. Vatatu ava vanzuwo vazvipire kumapurisa katatu pasvondo vasiye magwaro avo ekufambisa kudare uye kuti vasataure nevatori venhau kana kuenda pamadande mutande esocial media. Mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti vafara nekusunungurwa kwaitwa vatatu ava nedare.
Panyaya yana Joana Trukufara, nukuti zvirikunzi vasikana vasunungurwa kunzi vaende kumba, vabude kuchikurubi kwangu vakasungwa. Asi chatiri kunyanya kutsimbidzira isusu nechekuti vasikana vanga vasingafaniri kunzi vasungwe in the first place. Vakaita 2 weeks zvamakaona vakangosungwa vari kuchikurubi. Isu chatinoziva kuti vanhu vanoenda kuchikurubi vanhu vanenge vapara mhosva. Ana Joana havana mhosva yavakapara. Ana Joana chamunoziva imi ndechekuti chavakasungirwa ndechekunzi vaitaura kuti isu tine nzara, munhu wese ane nzara. Ndozvavakasungirwa. Saka isu tiri kutaura kuti iyoyo kutaura izvozvo zvekutaura kuti vanhu vane nzara, vanhu vari kufa nenzara muZimbabwe haisi mhosva.
Asi vatiwo havasi kufara nezvaturwa nedare kuti vasataure nevatori venhau pamwe nekuenda paindanet vachiti izvo zvinotyora kodzero dzavo.
You know, my conditions, maonero angu akati homei. Nokutisi atinoziva pabumbiro remutemo kana kuti constitution munhu akasunungura akasununguka kunzi ataure. Saka kana taa kuti munhu haabvumirwe kuti ataure sing taaomisera munhu. Asi tinogashira. Kana uriwo mutongo wapiwa nedare tinogashira. Chikuru ndechekuti vasungwa.
Vatatu ava vanoti vakapambwa vari mumaoko emapurisa mwedzi wapera, vakatochwa ndokuzosiyiwa vakandwa kubhindura. Asi hurumende inoti haina chainoziva nezvekupambwa nekutochwa kwevatatu ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mune imwe nyaya inobata bato reMDC, mutongi wedare reHigh Court vaDavid Mangota vatura mutongo wekuti MDC inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe ndiyo ine kodzero dzekuva pamuzinda webato iri paMorgan Richard Tsvangirai House. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaMangota vati hapana magwaro akasvitswa kudare anoratidza kuti MDC Alliance yakapinda rini pamuzinda uyu, uye hapana zvakare magwaro anoratidza kuti MDCT yakabuda rini. VaMangota vatiwo gwaro rakasvitswa kudare nevari kuzviti mumwe wematrustees eHarvest House Private Limited vaIan Makone harina zvinobatika zvakatsanangurwa mariri zvingatambirwe nedare. Munyori muMDCT vaDouglas Mwonzora vati vafara nemutongo waturwa nedare uyu.
Tiri kufara zvikuru kuti nhasi kuHigh Court tahwina nyaya yedu yekuti Harvest House imba yeMDCT yakasiwa navatsvangirai, imba yemuzinda webato redu. Saka tiri kufara zvikuru kuti takwanisa kuti tapiwa mudhuri uyu, tanzi mudhuri ndewedu, tinokwanisa kushandisa maofisi edu zviri pamutemo. Pane vanhu vakanga vafamba vachitisvipisa vachiti isu takanga tatora tichishandisa mapurisa nemauto, zvaonekwa zviri zvenhema. Zvaonekwa zvakare kuti MDCT inotungamirwa navatsvangirai haina kumbobvira yabuda pamuzinda weHarvest House. Saka ndiroti kuma supporters ese eMDCT, muzinda wenyu uriko, muzinda wenyu hauna kwaunoenda. Kune mbavha dzanga dzauda kutibira muzinda uyu. Mbavha idzi dzakakundwa mukoti, mapepa akaunzwa achizama kutibira headquarters yedu, akanga akaonekwa ari ekunyepa.
Asi Advocate Mahere vati vanotambirawo mutongo uyu kunyange hazvo vati havasi kugutsikana nawo.
Tinogashira. Asi hatisi kufara nokuti isusu takaenda kumatare, nokuti kumatare ndokwatinoona kuchengetedzwa. Asi tinogashira zviripo, tichanzwa kune magweta edu kuti tozvipa musatsei. Ndozvandingataure panguva ino.
Chikwata chamuzvare Kupe chakatora muzinda uyu chichiti ndicho chine kodzero yekuva pamuzinda webato iri zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court wakati mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuve mutungamiri weMDC zvichitevera kufa kwakaita vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi 2018. Zvichitevera mutongo uyu vamwe vakaita samuzvare Kupe, vaMwonzora, vaElias Mudzuri navaMorgan Komichi vakati vachatevedzera mutongo uyu. Vamwe mubato iri vakati havasi kuzoenda kukongresi yekusarudza achatsiva vatsvangirai sezvakaturwa nedare vachiti vachamisa vakatosarudzwa kare semutungamiriri webato pakongresi yakaitwa kuGweru gore rapera. MDCT yakatara mwedzi waGunyana kuti iite kongresi yayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutongi wedare repamusoro Justice Pisirai Kwenda vati Pane zvakawanzika panyaya yechibvumirano cheDrugs SAGL nekambani yehurumende yeNatfarm vachiti zvinoshamisa kuti hurumende iri kunyanyobatikana nenyaya yekuti muzvinabhizimusi amutsa mutauro munyika vaDelish Nguwaya vakanyepera hurumende kuti isaine chibvumirano ichi asi isingashushikane kuti chibvumirano ichi chakaitwa pasingatevedzwe mutemo wekutengwa kwezvinhu weProcurement Act. Uye pasina Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe, Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Justice Kwenda vataura mashoko aya mudare apo vange vari kuongorora nyaya kuti dare ramagistrate rakapa mutongo kwawo here apo rakanyima vanguva ya mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongo vachibva kumba panyaya dzavari kupomerwa vanguva ya avo vanomirira muZimbabwe kambani yekuSwitzerland yedrugs vane nyaya mbiri dzekuti vakanyepera hurumende kuti kambani yavo yaigadzira mishonga izvo zvakaita kuti hurumende ipinde muzvibvumirano zviviri zve21 million ne40 million emadhora ekuAmerica zvekuti Natfarm iteke mishonga kubva kudrugs. Vachuchusi panyaya iyi vanoti dai vanguva yavasina kunyepa hurumende ingada isina kupinda muzvibvumirano izvi sezvo yaida kushanda nekambani inogadzira mushonga kwete inotenga nekutengesa mishonga zvinoitwa nedrugs. Vatiwo vanguva ya avo vanomirira kambani yePuppy Farmer yekuAlbania vakambotsvaka basa kuhurumende vakatadza kuriwana sezvo kambani iyi yainge isingagadziri mushonga. Vati mushure mekuziva kuti hurumende yaida kushanda nekambani inogadzira mishonga ndipo pavakadzoka zvakare nedrugs ndokunyepa kuti kambani iyi inogadzira mishonga izvo zvakaita kuti vapiwe basa. Asi Justice Kwenda vati chinoshamisa ndechekuti basa iri rinokosha mari yakawanda kudai rakaita pasina kutevedzwa mutemo weProcurement Act nebumbiro remutemo wenyika. Vati zviri pachena kuti zvisinei nekuti vanguva yavakanyepa mutemo wokutenga hauna kutevedzwa uye ndiyo nyaya yakakosha apa. Vati zviri pachena kuti pane zviri kuvanzwa nehurumende panyaya iyi. Vachuchusi vauza dare kuti zvekuti zvakaitwa pasina kutevedzwa mutemo ndizvo zvakaita kuti gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe nevamwe vakuru vakuru vatatu vekambani yeNatfarm vanoti amai Nancy Sifeku, vaCharles Maramba navaRoland Mulalazi vasungwe panyaya iyi. Rimwe remagweta vanguva yavatafadzwa hungwe vauza dare kuti nyaya yekuti mutemo wekutenga zvinhu hauna kutevedzwa handizvo zvinganyimise mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti haraivi basa ravo kuita izvi. Vatisa muzvinabhizimisi chavo kutsvaga basa uye havashandi muhurumende zvokuti vangazive kuti chinofanira kuitwa chii pakutenga zvinhu. Rimwe remagweta avo vaAshley Mugia vati hapana chingaite kuti vanguva yavatize munyika kuti vasatongwa nekuti hapana mhosva yavakapara.
Vanomirira hurumende vanova vana muchuchisi vanga vachiramba ivo kuti vadhilishi vatongwe vachibva kumba. Nyaya yanga iripo ndeyekuti isu tanga tichiti mhosva iyi haina ku hapana mhosva kuna vadhilishi nguvaya hurumende wochitiwo pane mhosva yakakomitwa. Saka takakavara zvakasimba dare rikati richatipa ruling next week.
Asi mumwe wavachuchusi panyaya iyi vaLancelot Musokoti vauza dare kuti kana vakabatwa nemhosva vanguva yavanogona kukandwa mujeri kwenguva yakareba nekudaro pane mukana mukuru wekuti vanogona kutiza munyika. Justice Kwenda vati vanoda nguva yekumbozeya nyaya iyi vasati vapa mutongo wavo uye vati vachaita izvi musi wechitatu chinouya usati wasvika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muti
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vasungwa nemapurisa nhasi vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nekuratidzira kwakaitwa nenhengo dzavo kumasvingo nemusi wemuvhuro zvichida kuti hurumende idzipe mihoro yadzo nemari yekuAmerica. VaMasaraure vanonzi vashevedzwa mangwanani nemapurisa edivi reLaw and Order vachinzi vanoda kubvunzurudzwa nezvekuratidzira uku. Asi vanonzi pavasvika pakamba yemapurisa eHarare Central Police Station vawana vakamirirwa nemapurisa ekumasvingo ayo abvango vatora ndokuenda navo. Munyori musangano reATUZ vaRobson Chere avambobvunzurudzwawo nemapurisa vanoti vaMasaraure vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana kwakare kumasvingo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navachere.
Chokwadi panguva ino vaMasaraure vari mukati mehusungwa uye vari kumasvingo vari mukati memaoko emapurisa. Nhasi makuseni vadanwa neLaw and Order yepaHarare Central Police Station vachinziva nemibvunzo yavanofanira kupindura. Tikavaperekedza, ini ndanga ndiri mumwe wavaperekedza kuenda kuLaw and Order. Tasvika kuLaw and Order tashamisika tonzwa kuti vaMasaraure vatova musungwa. Saka panga pane mamwe mapurisa anga aripo abva kumasvingo anga akavamirira. Ndo zvekare mapurisa abva avatakura vakati vane mhosva yavakaita inoenderana nekuratidzira kwakaitwa kumasvingo nenhengo dzedu dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzichiratidzira nenyaya yemuhoro. Saka vatakurwa vakaendeswa kumasvingo munguva ino vari mumaoko emapurisa akumasvingo.
Saka vaMasaraure vari kuti pamhosva yavari kupomerwa iyi.
Sezvatinogara tichitaura kuti bumbiro redu remutemo rinopa mvumo kuvashandi kana masangano anomirira vashandi kunge vachipinda mumigwagwa vachiratidzira nekunyunyuta panyaya yemashandiro yavo nyaya yemuhoro. Izvi zviri musection 59 yebumbiro remutemo remuZimbabwe. Saka vaMasaraure havasi kubvumirana nemhosva yavari kupiwa. Isuwo sesangano romirira varayiridzi hatisi kubvumirana nemhosva iri kupiwa vaMasaraure panguva yakadai nekuti vanga vachishandisa kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo. Saka havafanenge vachimbunyikidzwa kana kuti vachisungwa. Kusungwa kwavaitwa nekumbunyikidzwa kutotyora mutemo uri mubumbiro redu remunyika yeZimbabwe.
Saka ivo vaMasaraure vanotarisirwa kumira pamberi pedare riini?
Sekutaura kwataita negweta ravo riri kuvamirira vari kuti mangwana ndopa vachange vachipinda mudare rezimhosva.
Avanga vari munyori mukuru weATUZ vaRobson Chere vari parunhare neStudio 7 vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muMyanmar nemuThailand vanoti vakaparadza zvinodhaka zvinokosha mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica izvo zvavakabata. Mashoko aya aburiswa pakucherechedza zuva rekurwisa kutengeswa nekushandiswa kwezvinodhaka kana kuti International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Vanhu vatatu vafa nhasi mushure mekurwiswa nemapanga muguta reGlasgow kuScotland. Mapurisa emunyika iyi anoti munhu ari kufungidzirwa kuti ndiye auraya vanhu vatatu afa mushure mekupfurwa nemapurisa uye mupurisa mumwe chete apfurwawo muchiitiko ichi. Dzimwe nhengo dzemasangano anorwira kodzero dzevanhu mumasvingo dzinoti mapurisa ari kuvhiringidza mabasa adzo kunyanya ekurwisa chirwere chaCovid-19 sezvo mapurisa ari kurambidza vanhu kupinda mudhorobha kunyange hazvo vaine tsamba dzinodiwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nhengo yesangano ravana chipanga mazano remasvingo Center for Research and Development vabvaitwa ndoramusi vanoti vari kushamisika zvikuru kuti svondo rino mapurisa ari kudya marasha achivarambidza kuenda kumabasa kunyange hazvo vane matsamba sezvinodiwa nemutemo wenational lockdown.
Tiri kushungurudzika zvikuru maererano nekubatwa kwatiri kuitwa nemapurisa kana tichienda kumabasa emasivic societies. Mapurisa ari kutidzosa kuti hamusikwanisa kuenda kunoshanda kunyangwe tiine matsamba akatodhindwa kumapurisa ikoko uye akadhindiwa nemasangano edu atinoshandira. Tine mabasa akasiyana siyana tiri kuita kusanganisira amwe anechekuita nedenda iri kuzama kuabsorba mashocks aka konzerwa kudisturbwa kweraramo yevechidoko kudisturbwa kweraramo yemadzimai mabato yao yemaoko. Isusi sangano Remacrad tuliku tine program yatinayo yekupu revive magarden yekuzama kusumudzira mu madzimai
vanoona nezvekufamba kwemabasa musangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivana yemazorodzi vanotiwo zviri kuitwa nemapurisa izvi zviri kutyora kodzero dzavo
musondorino. Tinoona kuti mapurisa ari kushungurudza avo vari kupinda mudhorobheni vachida kundoshanda mabasa akasiyana siyana. Tiri kuona kuti vari kuvhunza tsamba, asi mukuvhunza tsamba uchibudisa tsamba yaemployer kana kuti ubudisa tsamba yemunhu waunoshandira akakunyorera tsamba, tsamba idzodzo dziri kutorwa dzimwe dziri kudamburwa vari kunzi vadzokere kudzimba dzavo.
Apawo vemasangano akazvimirira vari kuchema chema vatori venhau munyika vari kusangana nedambudziko rakadai. Sangano rinomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJI riri kushoropodza zvikuru kuruwa kwakaita vatori venhau vaviri nemauto muHarare vanepod munhende namunache chakodza apo vaibva kubasa nemusi wechitatu. Munyori mukuru weZUJI vapotsa dongozi vanoti vatori venhau havafaniri kubatwa nenzira yakadai apo vanenge vachiita basa ravo kakosha rekuzivisa vanhu zviri kuitika munyika pamwe nepasi rose. Mutevedzeri wesachigaro wemasangano akazvimirira reNational Association of Non-Governmental Organizations kauti Nango muMasvingo Muzare Joyce Mungu vashora zvikuru kushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzavo pamwe nevatori venhau vachiti zviri kuitwa izvi zvinodzosera nyika kumashure muhondo yekurwisa chirwere cheCOVID-19. Mukuru wemapurisa mudunhu reMasvingo Assistant Commissioner Tinaye Nyazema vange vasiri kubatika panhare nemuhofisi mavo kuti vatipe divi ravo. Ukuwo mutauriri wemapurisa Masvingo Chief Inspector Charity Mazula varamba kutaura neStudio 7 vachitibate vakuru vavo. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati sezvo vanga vasingadaire nhare mbozha yavo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, Dini Godfrey Mutimba.
Masangano masere anomirira varayiridzi anoti haasi kuzotambira urongwa hwakaparurwa nezuro nehurumende hwekufirita zvikoro senzira yekuuraya utachiwana hunokonzera COVID-19 segadziriro yekunyorwa kwebvunzo dzemuna chikumi dzeordinary level neadvanced level idzo dzinotarisirwa kutanga kunyorwa musi wa30 mwedzi uno uyewo kuvhurwa kwezvikoro zvose mukupera kwemwedzi unouya. Mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Munangagwa ndo vaitungamira urongwa uhu hwekufirita muzvikoro uhwo hwakaitwa kwasara zuva rimwe chete pamutongo wedare repamusoro hwakatorwa svondo rapera hwekuti hurumende inge yagadzirira sezvinodiwa neWorld Health Organization kuti bvunzo idzi dzinyorwe kukundikana kwayo dzoendeswa mberi. Mutungamiri werimwe remasangano akaendesa hurumende kumatare reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vanoti semasangano havasi kuzotambira danho rehurumende iri iro vanoti kuda kubata vanhu kumeso chete pasina zvinoitika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Danho ratorwa nehurumende rokunyepedzera kuti yatora danho rokufita muzvikoro kutamba namadhaka pasina mvura zvinhu zvakaitwa inonzi pachirungu grandstanding, asi zvinhu zvinonyadzisa kuti hurumende inotoda kutoshandisawo nomudzimai wemutungamiri wenyika Mai Munangagwa kuita zvinhu zvinokubata vanhu kumeso. Asi patasvika sevanhu vavatungamiri vanotungamira varayiridzi hatinganyeperi zvakadaro. Chinoziva ivhu kuti mwana wembeva unorwara, chinoziva varayiridzi kuti zvinotaura nehurumende izvi hazviiti.
Asi hamuone here vachipedza kuita izvi bvunzo risati dzanyorwa svondo rinouya?
Hurumende haina kapasiti yokufilta zvikoro nokuti vakatotaurira zvimwe zvakawanda zvikoro zviri kushandisa izvezvi semaquarantine center kuti vatsvage kumwe kwokunonyorera sekumaprimary schools. Saka zvinotoratidza kuti hurumende yarasa gwara, yasiya zvinoexpectwa navanhu kuti iyo inge iri mberi kuti ifilte zvikoro.
Imiwo semasangano evarayiridzi makashandwa nemi here paurongwa ihwohwo?
Isu semasangano varayiridzi hatina kumboiswa mukomiti dzevadzidzisi kana kuti mutask force kuti tione kuti zvinhu zviri kuenda zvakadini nokuti vanoziva kuti tinomira pachokwadi hatikwanisi kubata vanhu kumeso. Saka na zina apasati pa wane task force chiripo kungonye pera na ma newspaper na muma TV isa hati kwa nisikunye pera waru jinji kwe Zimbabwe uwezo kuisa upenyu kuhara eriti ni wana chikoro panjoti.
Saka kana mchitu hamusu kukuzikana ne gadiru ya tangwa ne urumendei matano hapa amuru kutora
isuse masanga na wara eriti tiri 8 tazipira kutitirambe tiri united na hansi tukutuenda kukoti kunouza koti kuti urumende hapana zayati ya ita kubamso watakaenda kukoti uweze sawara eriti tazipira kuti hati kwa nisunga tizoenda kuinvigilation kana zatinofungizira kuti zvingadziri zawara eriti zisina kusamukoro.
Vanga vari mutungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vari parunare kumasvingo ne Studio 7. Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Left Talk ngati kurukurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Sei kwa murume sendudango pao zvangu advice ko hama dzedu dziri mu South Africa, please hama we chero tatambura sei zvirina nditsvaga zvimwe iri zvekuita musaita zvekuba izvi. Ndine umwe murume anogara kauti andingati aigara kuno kwandirugara kuferinaheng murume uyu anoita zvekuba saka akamboba kekutanga baba makeboy abe kutanga kudaro ndobva avharirwa for about I think 4 years. Ndobva abuda ndokupama futi kuba zvinhu zvaaka mitura wakamboita iyo ezvino akanzi 30 years hama waimbondudzayo apa ane vana vana vorarama sei muSouth Africa.
Makadini makadini mhuri yeZimbabwe, ini ndinoitwa Lafmo Mashava ndiri pano paJoburg. Ndinoda kukurudzira mhuri yeZimbabwe neavo vane chivimbo chekuti MDC iparare. MDC haifi yakaparara, MDC ngevanhu, MDC yakavhoterwa ngevanhu. Zvese zviri kutaurwa zvevari kuti hanzi yaparara chiichi chamisa wadini chamisa ngewe mavanhu chamisa wakashanda natsvangirai zvana kupe izvizvi ngezvekutambudzika izvi ngezvekutambudzika hazviteedzerwi hakuna kwazvinosvika izvi.
Munofara here vanhu vamwari? Stay safe, don't forget to sanitize and take the precautions of COVID-19. Gara mumba iwe keza maoko iwe. This is my titi ubaba titi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Live Talk na 8 PM tiri kutarisa uori unonzi uri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Madzimai matatu eMDC anoti akatoshwa rumaoko emapurisa apiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Dare redzimhosva rinoti Morgan Richard Tsvangirai House inofanirwa kuva maoko eMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Dare redzimhosva rinoti rinoda nguva yekuziya chikumbiro chekuti vaDelish Ngwaya vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vanosungwa nemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira samba mbozha, zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.